vanokomplaina ivavo vanenge varipo, asi maZimbabwe vanoziva kwatakabva nekwati kuda kuenda. Vanonyatsokuziva kuti zvese izvi pachirungu maacrobatics okuda kushora hurumende, asi maZimbabwe vaya vagara vari vatengesi vana Judas Iscariot they'll be there. Iye zvino matora vese vanozviti vakasungirwa matongero enyika, mukavabvunza kuti iwewe unomunda here wamahara? Hana. Une claim here yegoridhe yeko? Hana. Asi hurumende ichiti zvinhu izvi ngazvipuwe kuvanhu vatema, ndopavanobvaona kuti havanhu vatenge. Saka zvimwe tiri kutambisa miseve pamakunguwo, tsuro dzichiuya, vanhu vanongochema-chema, vanhu vanoda kufadza varungu. Asi ruzhinji kuchiziva kuti isusu tiri maZimbabwe, regaisi vati nyika yedu, sezvinotaura president kuti nyika inovakwa nevene vayo.
Vambofana munoti nenyaya tiri kukurukura pamwe chete nemashoko ataurwa navachirumanzu.
Nateerera mashoko ataurwa navachirumanzu, asi sekuona kwatiri kuita nyika iri kutoputswa vene vayo. Nekuti kana tichiti tiri vene veZimbabwe tese, takarwirwa chii? Takarwirwa utongi hwejekerere yatingatiyo demokrasi. Pane upfumi hwataurwa navachirumanzu kuti vamwe vari kuwana minda, vamwe vari kuwana maclaims egoldi nezvimwe zvakadaro, asi takazviongorora zvese izvozvo, hausiriwo utongi hwejekerere hwekuti ndekuti ndapiwa gold claim kana kuti ndapiwa munda. Tinoda one man one vote, ndo yakanyanya kutonga panguva yehondo. Iyi ndo demokrasi yatinenge tichida kuona kuti takasawirirana mupambedu munova munyika medu munomu. Tinofanirwa tichive tichiremekedzana kuti uyu apikisa ngaaremekedzwe, ndo zvatakarwira. Saka kana takuti uyu mutengesi ngaatitikorerwa kodzero dzake, handioni zvirizvo zvinenge zvakarwirwa nevanhu zvakapirwa nevakomana nevasikana musango. Hatisi kuti munhu asara mhosva ngaarege kusungwa, asi kana takushandisa izwi rekuti kumbunyikidza kodzero dzemunhu, zvinotoreva kuti nyika inoyi yedu iyo yakarwirwa ine bumbiro remutemo.
Ndinotenda vambofana. Regai tinzwe kuna vachirumanzu. Vachirumanzu, pindurai tinzwe.
Zvataura vambofana ndizvo, asi inhema here kuti maloyazi magweta vachinyatsokuziva kuti iwe wakauraya munhu asanomira mukoti, kumira kubudisa tsinga achidhifenda nhema? Hapana chivanhu chirimo mukoti inhema dzoga dzoga dzechitaugwa, asi mamajistrate namajudges vanenge vachiona kuti mhosva dziripo. Chakapirwa Zimbabwe masanctions through MDC imhaka yei? Takatadzira ani? Hapana munhu weopposition anokwanisa kutaura izvozvo. Nhasi uno the biggest embassy iri muZimbabwe ndeyamaamericans, asi maamericans ivavo havadyidzani negovernment yeZimbabwe, vanochidzana nemaopposition parties. Kumhomho yeZimbabwe zvinorevei izvozvo? Ndo zvatinoti ndo chiri kuseri chisingazikamwi navanhu vasingazivi politics. Zvimwe zvese tingataura tikakwenenzvera handizvo. Ndo saka ndati maZimbabwens vakatera iye zvino ngavaite pini point leadership veopposition in a farm, nokuti vakabudzwa kuti mukangoparticipata muland revolution hatikubatsirei nemari. Ichi ndicho chokwadi chizere.
Vambofana, pindai tinzwe. Hanzi vemapato anopikisa havana kuda kutora minda nenyaya yekuti vairambidzwa nevarungu, munoti?
Aiwa, idzo hadzisi chokwadi. Imo muZANU-PF macho tinotove nevari kutogunun'una kana vakarwira nyika inoyi vari kutochema kuti havana kupuhwa minda nekuti dzaipiwa mashefu. Saka kutozosvika kuopozishoni kuti tinenge tatoenda kurepesa nekuti hakuna. Tinotoziva isusu kuti kana kumamisha kwedu chaiko kana kutopiwa chibage chaicho uchiziya nenzara zvine mapolitics mukati, unototariswa kuti wabva mumba mani. Saka kana uchigona kunyimwa chibage kana fertilizer zvaro bhegi 1 kwekuzoti minda,